Nengwe MDC Alliance iri kukwikwidza munzvimbo yeZvimba North vaGodfrey Lunesu vanoti vari kukwikwidza vakamirira ZANU PF amai Marian Chombo vaimbove mudzimai wegurukota rezveupfumi vaIgnatius Chombo. Hapana shanduko yavanounza sezvo ivo nemurume vakapedza makore vasina chavakaitira nzvimbo iyi. Valunesu vanoti musha mukadzi nokudaro amai Chombo vangadai vakabatsira vaimbove murume wavo kuunza shanduko asi vakatadza.
Utongi huripo una mai Chombo iko zvinezvi ndokuti varoda kungotora utongi vachiuita homba mavo ivo nemurume wavo, nekuti hakuna chazvinenge zvareva kuchinja kuti tirikubvisa murume totora mukadzi wavo tomuti ngatimuisei pachigaro. Hatina zvatinenge tachinja. Aiwa kurambana hakuna zvakunoziva see the family.
Asa amai Chombo vanoti kushaya budiriro muZvimba North kwakazoitika vasiyana navaChombo.
Vanhu vemuZvimba North, ndakasvika muZvimba North muna September 2002. Pandakapinda ipopo ndaandina vaChombo, handina, ndakatopinda muvanhu ndikashanda nevanhu zvekuti mukatarisa pakatanga vaChombo ipapo kusvika patakasiyana 2007 patakatanga kutanga kuita zvedu zvekuparadzana. Ndanishanda nevanhu mukamotarisa kuti madevelopment mazhinji akaitika akaitika panguva idzidzo patakangozosiyana.
Amai Chombo, Valunesu naamai Tekla Imbayarwo vebato rePeople's Rainbow Coalition vanoti nyaya yekuti nzvimbo yeZvimba North yakawanda madzishe nemasabhuku emutupo weGushungo dziri hama dzevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe inopa kuti zvinetse kuti vatambirwe zvakanaka. Amai Chombo vanoti vakawanda vemadzishe nemasabhuku vachiri kurwadziwa nekubviswa kwakaitwa vaMugabe pachigaro.
Inzvimbo munoziva kuti ndeye vana Gushungu. Tikatarisa panew dispensation yatinayo izvozvi, vana Gushungu ndovanga vari muold dispensation, zvokuti ini ndauyawo under the new dispensation. Zvinonetsa kutambirwa nekuti unoziva kuti vazhinji vacho unosvika kwavari vachine kurwadziwa kuti mukuru wavo haasisiri pachi panzvimbo. So zvinonetsa kudii kana uchida kuenda kwavari unototsvaga mumwe munhu wavanowirana naye kuti vazodini vazokwanisa kutambira. So asi hurumende haisi kuzvitarisa, pati yedu haisi kuzvitarisa izvozvo kuti kuZvimba North kune chinhu chakadaro chavanofanira kundibatsirawo nacho.
Nhengo dzemapato ose dziri kukwikwidza munzvimbo iyi dzinowirirana kuti nyaya yekuwanisa vanhu mvura, kuvakwa kwezvikoro nemakiriniki zvimwe zvezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa nemunhu anenge akunda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Arthur Chigoriwa.